mwanza mwari huyu anatiba makomborero
ho ho Africa made you mundo hey ho ho hopo hopo
makomborero
1 2 3 4 kana vandu vangu vanodanwa nesikarangu vakazvinini pisa vakanyengetera ichapotsa nyika yavo ine ichapotsa nyika yavo bati namati mari I'm gonna make it. Jesus. Africa for Jesus.